Africa, boy. Africa, boy. Me sozze in oyerera servizi. Tendo já com a pressa. Abana jiri easy. Abana, abana. Ando na mão zara. Zerwere urambo zara. Mare pinderai. Deixa pinderai. Pare pinderai.
You should never give up, yeah. Ramba uchishanda. Nyangwe kaita little pay. Somehow it'll add up, yeah. Shinga nendima. Mutimba badza everyday. Mukoka nimbe vaina 7 days. Tiri mubundu tiri kufima se. Kugaya ndai wangu. Karam grind wangu. Shot time is money saka ngati shande ne time wangu. Haizi resi saka usachi manye zve shine wangu. Ipepe chase chimbokoro koza mine wangu. Zvino ndirwadza deep inside wangu. Ndingambotadza kurwadziwa nema signs. Andiri kuona ndiri mulife mangu. Dated for the wild wangu. Vanhu vari corrupt ndo vanoti toga all the time wangu. Kanowanza mapratu naitwa yakaitwa itime. And that is that. Moyo wangu wakubaikana. Moyeni overflow. Moyeni.